Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri zvita 14, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kwanza kuvanesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura urongwa hwemapasipoti anoshandisa umhizha hwemadande mutande.
And I repeat, we need to do all we can as civil society to move closer to that status quo of constitutionalism, rule of law, and return of the village to the banks. That was to solve our national question. 90%.
Tinofanira kuita zvese zvatinokwanisa kuti bumbiro ritevedzwe uye kuti masoja adzokere kumabaraki. Izvi ndizvo chete zvinopedza matambudziko mazhinji atinawo.
Nyanzvi munyaya dzemitemo nesarudzo dzinoti Zimbabwe inokwanisa kuita sarudzo dzakachena chete kana ikatevedzera bumbiro remitemo yaro. Mafuta akanetsa kuwana mukupera kwesvondo owanikwa nyore munzvimbo zhinji munyika. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzemitemo nesarudzo dzinoti Zimbabwe inokwanisa kuita sarudzo dzakachena chete kana ikatevedza bumbiro remitemo yayo uye kana mauto akasapindura munyaya dzesarudzo nezvematongerwo enyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wakarongwa neZimbabwe Democracy Institute kana kuti ZDI wekuziva kuti chii chingaitwa kuitira kuti nyika iite sarudzo dzakachena muna 2023, mukuru weSurface Trust vaIbo Mandaza vati kunze kwekutevedza bumbiro pamwe nekudzorera mauto kumabarak hapana chimwe chingaitwa kuti nyika iite sarudzo dzisingapikiswe. Vati kunyange hazvo vamwe vachiti mutemo wesarudzo unofanira kushandurwa, chikuru chiri kuita kuti nyika iite sarudzo dzinopikiswa nguva nenguva inyaya yekupindura kwemauto panyaya dzematongerwo enyika pamwe nekusafambiswa zvakanaka kwesarudzo. Vati mapata anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira anofanira kushanda zvakasimba kuona kuti bumbiro remutemo ratevedzwa uye kuti mauto adzokera kumabarak.
And I repeat, we need to do all we can as civil society to move closer to that status quo of constitutionalism, rule of law, and return of the village to the banks. That was to solve our national question. 90%.
Tinofanira kuita zvese zvatinokwanisa kuti bumbiro ritevedzwe uye kuti masoja adzokere kumabaraki. Izvi ndizvo chete zvinopedza matambudziko mazhinji atinawo.
Vamandaza vati hapana chikonzero chekuti mapato anopikisa apinde musarudzo kana bumbiro risingatevedzwi uye kana masoja akaramba achipindira munyaya dzematongerwo enyika sezvo bato reZANU-PF richingokunda musarudzo idzi. Vamandaza vati bato reZANU-PF rinoshandisa mauto uye range riri kuruza sarudzo dzese kubva muna 2000 asi richibatsirwa kuramba riri panyanga nemauto. Izvi zvatsigirwa nemutauri webato rinopikisa reNational Patriotic Front vaJelas Mawarire, avo vati mauto pachawo akabuda pachena apo akabvisa vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe munambudzi 2017.
Ndivo vamwe vevanhu vanoseenzeswa kushungurudza nemamwe mapato nekuorganiza nekutyisidzira masabhuku, kutyisidzira vamwe vezvematongerwo enyika mumawadhi.
Vachitaurawo pamusangano wanhasi mutevedzeri wasachigaro webato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance vaJob Sikala vabvumirana namuzvinafundo Mandaza vachiti ZANU-PF haigoni kukunda musarudzo kana ikasashandisa mauto.
Mukanase kuona chaiko chaiko chiriko ndicho rudende rwevanhu vari muarmy hapana chavanacho. Vanacho ndio vaya vari mucommand structure uye zvekare nemapolitician vanenge vachivasevenzesa. Saka chatinoda ndechekuti vavasasevenzeswa navanhu vanenge vane makaro vachiita pursue their own economic interests zvisinei navo.
Hatina kukwanisa kunzwa divi remauto kana kubva kugurukota rezvekudzivirwa kwenyika mai Opa Muchingurika Shiri sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kuita. Asi mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi varamba mashoko avamandaza ekuti bato ravo range richikundikana musarudzo kubva muna 2000 vachiti kunongova kutaura kwevavengi. Vamugwadi vatiwo manyepo kuti mauto anobatsira zanu PF musarudzo vachiti mauto anopindira chete kana pachinge paita mhirizhonga.
Chinongozova rwadza chete vanotaura kuti masoja ari kuita zvepolitika zvematongerwo enyu ndeavo vanoti kana voda kuita mhirizhonga vanotarisira kuti masoja ange achivaimbira achivaokera vachiita mhirizhonga, kana kuti mapurisa ange achivaimbira achivaokera vachiita mhirizhonga. Aiwa, kana votyora mutemo vanosangana nevanodzoredzera nekuchengetedza mutemo. Saka harisi dambudziko iroro ringazoshandiswa kuti vanhu vati masoja anoita zvematongerwo enyika achisa.
Vamandaza vatiwo mapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira anofanira kusunga dzisimbe kuunganidza mari yemaagents kuona kuti vanhu vanyorisa kuvhota pamwe nekudzivirira vhoti panguva yesarudzo. Asi vamawarire vati mapato anopikisa anokwanisa kukunda chero pasina shanduko yaitika. Mumwe mushandi mukuru muzd aivavekezela Gumbo vati musangano wanhasi waburitsa pachena kuti kunyange mutemo wesarudzo ukasandurwa zvakakoshawo kuti bumbiro ritevedzwe uye kuti mauto asapindire musarudzo.
Pane zvinhu zvitatu zvaemfasaizwa pamusangano uyu. Chekutanga chekuti nyika inofanira kudzokera kuconstitutionalism pabumbiro remutemo. Chechipiri ndechekuti mauto anofanira kudzoserwa kumaparadzi ese ari mupolitics anofanira kudzokera kumaparadzi. Chechitatu ndechekuti nyika inofanira kudzokera to the rule of law.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza musangano webato ravo wepolitbro Svondorapfuura kuti Zimbabwe yakatoisa zvese zvinodiwa neSADC kuti paitwe sarudzo dzakachena, uye vakati vaya vanochema kuti mutemo wesarudzo unofanira kushandurwa havasi kubuda pachena kuti ndezvipi chaizvo zvavari kuda. Asi izvi zviri kurambwa nevemapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira avo vanoti vaMnangagwa vanoziva zvese zvinodiwa kuti nyika iite sarudzo dzakachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Sangano revanofamba nemabhazi nemichovha rePassengers Association of Zimbabwe kana kuti PAZ rinoti nhengo dzaro dziri kugutsikana nemamiriro ezvinhu munyaya dzekuwanikwa kwemafuta edzimotokari sezvo vafambi vasina kuwana dambudziko nhasi. Munyora anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vari zvakare vakafanobata chigaro chemutauriri wesangano vaAndrew Chibanda vanoti vemichovha zvikuru vemishikashika vakanga vakwidzawo mari dzaibhadharwa nevafambi zvakapetwa kaviri, asi nhasi mari idzi dzamuka dzakadzokera padzaive kare sezvo michovha yawanda nekuwanikwa kwemafuta. Mafuta ekufambisa dzimotokari akamboshayikwa munyika mukupera kwesvondo zvakaita kuti mitsetse idzoke zvakare mumagaraji anotengesa mafuta. Asi hurumende yakavimbisa kuti dambudziko iri raizogadziriswa nekukasika ichiti raive rakonzerwa nekukanganisika kwemichina inofambisa mafuta kubva kuMozambique. Ngatinzwei hurukuro yataita navachibanda pamusoro penyaya iyi.
Mazuva mavaviri adarika musvondo dzeswini gowera zvinhu zvanga zvisina kunyatsotigatsika nei pakuwanikwa kwemafuta ekufambisa edzimotokari. Asi pari nhasi nane zuro zuva rovira danho rakanga ratorwa nehurumende rekuti maservice station ave nemafuta rakanga rakuratidza pfumbuko, uye zvakare nhasi pakumbotenderera kwataita tichiongorora taona kuti aiwa muzviteshi mafuta akuwanikwa hamusisina midungwe iya yakange iripo misi yesvondo sekuongorora kwatakaita. Saka naizvozvo vafambi vakurerukirwa mukufamba kwavo vachishandisa motokari diki uye nedzimwewo motokari dzinotakura veruzhinji kunyange zvadzo dzisingabvumirwe zviri pamutemo nehurumende.
Iko kumboshayika kwemafuta uku hakunawo here kukonzera kukwidzwa kwemutengo wemafuta zvinozokwidzawo zvakare mari dzinoripirwa nevanofamba nedzimotokari nemabhazi?
Apa pamboita kadambudziko aka kekushayikwa kwemafuta musi wemugovera nesvondo kakakonzera kuti pave nekukwira kwemafuta nekachikamu kadiki diki ako kakakonzeresa zvakare kuti vanotakura veruzhinji vakwidze mutengo unobhadharwa nevafambi apo vanenge vofamba. Pataifamba tichingoita hurukuro nevanotakura veruzhinji nevedzimotokariwo vakazvimiririra voga, yaingove nyunyuto bedzi kuti saka kushayikwa kwaitwa mafuta uku kwenguva diki iyoyi ndiko kwakonzeresa here kuti kuitwe price adjustment yakaita seii. Uyewo vanotakura veruzhinji ava vakabva vakwidza muripo unobhadharwa nevafambi nezvikamu zana kubva muzana, zvinove zvakabva zvarema kureva kuti paisikwirwa mbofana pakange pakukwirwa madhora maviri, zvinoremera homwe yemunhu anofamba zvizhinji nekuti danho iri rinenge rauya asina kugadzirira.
Saka pari nhasi Chipiri, vadzosa here mitengo yanga ichiripirwa nevanhu? Mari dzadzikiswa here? Mafuta zvaakuwanikwa?
Mitengo yebhadhara panofamba vanhu yakatotanga kuderera nezuro nekuti motokari dzakange dzatotanga kuwanda mumugwagwa. Naizvozvo pakange pane makwikwi ekuti mutakuri akangokwidza mutengo wake, vafambi vanoramba kukwira vachitsvaga chakachipira homwe dzavo.
Vanga vari munyori anoona nezvezvirongwa musangano rePassengers Association of Zimbabwe, vari vakafanobata chigaro chemutauriri vaAndrew Chibanda, vari parunhare muHarare neStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare repamusoro remuKenya rambomisa urongwa hwehurumende hwekumanikidza kuti munhu wese anoda kuwana rubatsiro muzvipatara anga ari munhu akabayiwa nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19. Izvi zvinotevera kupikiswa kwemurau uyu nemumwe muzvinabhizimusi vaEnoch Aura, vakati urongwa hwehurumende uhwu hwaityora mitemo yenyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kushanyira dunhu reKentucky mangwana kuitira kuti vanoona vega kuparadzwa kwakaitwa dunhu iri nedutu mupengo iro rakauraya vanhu 64 nevana uye kuparadza misha yezviuru nezviuru zvevanhu mudunhu iri. Befu kwenguva yakareba pamitemo kuri kuitwa makambani zvikuru ekunze kwenyika senzira yekukwezva makambani aya kuti auchike mari dzavo munyika kunonzi kuri kukanganisawo zvikuru kukura kweupfumi hwenyika pamwe nekuwedzera uori. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nyaya yekusajeka kwemitemo yekumbopa makambani zvikuru ekunze makore akawanda asingabhadhari mitero senzira yekuakwezva kuti auchike mari munyika kana kuti tax holiday inonzi yave kukanganisa zvikuru nyaya dzezveupfumi uye kuwedzera uori munyika. Sangano rinoona nezvezviwanikwa reZimbabwe Environmental Law Association kana kuti ZELA rakaburitsa mashoko kuvatori venhau richiti hurumende inofanira kubuda pachena kuti mitero iyi inofambiswa sei nekuti nyika iri kurasikirwa nemari yakawanda. Pasi pemitemo yenyika, makambani zvikuru emigodhi nemamwe makambani ari munyaya dzekutengesa zvinhu kunze kwenyika kana kuti export processing zones anombopiwa nguva yekuti asabhadhare mitero. Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti nyika iri kurasikirwa nemari yakawanda kuburikidza nekusabhadharwa kwemitero iyi.
Ma tax holidays inzira inoshandiswa nedzimwe hurumende kurerutsira macompanies zvikuru sei anenge achibva kuEurope kuti vashande munhu vasingabhadhari tax, vasingabhadhari maroyalties, vasingabhadhari duty pane zvinhu zvavanounza munyika zvekushandisa mubhizinesi ravo. Zvinoita kuti kambani ikwanise kushanda kana makore mashanu isingabhadhari tax kuhurumende. Uhubenzi nechikonzero chekuti maminerals edu ndo assets iri kunzi nehurumende ndiyo ichatibuditsa muurombo senyika yeZimbabwe. Saka kana takupa maminerals iwavo for 5 years kumacompanies kuti achere vasingabhadhari tax, yet chinoita kuti hurumende iwane mari yekubhadhara macivil servants, iwane mari yedevelopment yekuvaka mafactory, yekuvaka migwagwa, mari yekubatsira varimi, mari iyoyo inobva kutax.
Vama guu vatiwo.
Great Dyke Investments iri kuchera platinum in partnership nema Russians. Yakanze 5 years musingabhadhari tax. Platinum imineral inokosha zvakanyanya. In the Zimbabwe, in this city, number 2 after South Africa in the whole world. There is no limit yekuti pamunenge muri under tax holiday munochera matanza akaita so. Saka kambani inogona kuchera 24/7. Ende nekuda kwemaporous borders edu vanenge vachibuditsa zvinhu zvacho hamutoudzwe kunzi pabuditswa platinum yakawanda sei.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti mitemo iyi haina kujeka zvopa kuti Zimra itadze kuudza nyika kuti ndivanani vasiri kubhadhara michero pari zvino.
Finance Act yeZimra haipi simba kuZimra kuti ikwanise kusatora mari inonga ichibhadharwa nemakambani sema taxi. Saka Zimura iri kungotora ma taxi sekunzo kwatinenge makambani totara nawo. Saka ma special economic zone achoka anonga angore mubhuku tapa ground apa haasi kuzoshanda. Saka hurumende kanzi chitiudzai kuti mare marasikirwa nayo revenue yaifana kubhadhara makambanis imari vanobva vangoti tuzu havachakwanisi kutaura nekuti havana humbo hwacho kubva kuZimura. Mitemo yacho haisi kudyikidzana. Zvinoti zviri kuriboshwe havizivikani zviri kurudyi. Saka ndosaka muchiona kana investment yacho iri kuya munomu hainongova misodzi yakitsi chaiva. Hapana chiri kuya chine musoro nekuti hapana chekufambira. KuZambia zviri nyore kuti kana wauzwa kuti unobenefita zvakati ukainvesta muspecial economic zone unonoona zvakaringana sekudaro.
Imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi vaVictor Boroma vativo pane mute panyaya iyi. Ko, pangagadziriswa sei? Tabvunza vaBoroma.
Hurumende inofanira kusaina mutemo mutsva weMines and Minerals Act uyo wakagara usati wasainwa kubva gore ra 2015. Uyewo kupinda murongwa weExtractive Industry Transparency Index kuitira kuti matax incentives aya akwanise kuva anozivikanwa. Uyewo varidzi vemigodhi vanenge vachichera mukati menyika vazivikanwe. Izvi zvinodzikisawo kubiwa kwezvicherwa mukati menyika yeZimbabwe zvichiendeswa kunze neiyo yatinonzi illicit financial flow yekubuditswa kwemari nekufamba kwemari zviri pamutemo.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanotiwo pane zvinoda kuitwa kuti nyika iwane chouviri pamitemo yakadai.
Hongu ichokwadi kuti nyika dzakawanda ekusanganisira Zimbabwe dzinorasikirwa nemari yakawanda pagore rega rega kuburikidza nema tax incentives anopiwa kuma big foreign investors. Ini mafungiro angu kana tatoti tiri kupa ma tax incentives kuma foreign investors anofanira kunga ari clear uye ari targeted and tied to my specific deliverables anosanganisira mabasa anenge produced a number of jobs created anosanganisira nyaya environmental sustainability.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube uye governor weRBZ Dr. John Mangujga avo tisina kukwanisa kubata sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha dzavo. Vanogarawo vachiti mitero iyi inobatsira nyika mukukwezva vekunze nekuvamba mabasa zvinosimudzira upfumi hwenyika. Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuwa ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Chirongwa cha The Connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munguva ino Zimbabwe yakatarisana nemhando itsva yeCovid-19 yeOmicron variant.
Vatiriri ve Studio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Studio 7, tibate na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuwa ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
As long as she's faithful and lovely, I know Mumbunza and the other. Oh, now Yanzenza, cause she's sexy. Or maybe you don't like her, she's fancy. That's why Makumuza or Benzi. Yangwa depends in the rango. Please let her talk as she wanna. Dress as she wanna. Yangwa come from back, dress her like Rihanna. Let her smoke marijuana. Bitch, Kokiana. So please let it talk as you wanna, just as you wanna. Young walk up from back at Mr. Laviana. Let it smoke marijuana, drink Scorpiana.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura urongwa hwemapassport anoshandisa umisha hwemadande mutande. Nyanzvi munyaya dzemitemo nesarudzo dzinoti Zimbabwe inokwanisa kuita sarudzo dzakachena chete kana yakatevedza bumbiro remitemo yayo. Mafuta akanetsa kuwana mukupera kwesvondo owanikwa nyore munzvimbo zhinji munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.